Manerako nakamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tirosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina nyamavhuvhu 4 2022 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Bato reCitizens Coalition for Change rinoti harisi kufara nemabatirwo emitemo yesarudzo neZimbabwe Electoral Commission pamberi pesarudzo dza 2023. Asi veZANU-PF vanoti zviri kutaurwa neCCC ndezvemugotsi matsuro. Mutungamiri wesangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change raita musangano nevatori venhau nhasi rikati harisi kufara nemamiriro akaita zvinhu nyika yatarisana nesarudzo dza 2023. Bato iri raratidza kusafara nezviri kuitwa neZimbabwe Electoral Commission uye mapurisa pamwe nematare. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vakafanobata chigaro chemunyori munyaya dzesarudzo mubato iri vari kanzura muHarare vaIan Makone.
Vezeti wakati bato rega rega rinu gununguna ni mashandiro hao gawa nyore pasi sakataka manyorera tichizi sese nura zvese zvakashata kubira panyaze voter registration urongwa wachona usina kutsarukana
sema onirenyu chii chakakonzera dambudziko iri
nekuti vana vechidiki vazhinji Havana kuwana mukana wokuregista zvibva pakuti panga pasina kubatana pamwe chete neofisi yecommission zec neofisi ya registrar general kuitira kuti vana vanenge vawana zvitupa vobva varegistwa ipapo apa pakashata chaizvo chechipiri tiri kuona kuti pane nguva yavaita yachona yevoter registration blitz muna February nemuna April namba yevanhu vakakwanisa kuregista yakati wandei kunze kwemwedzi miri iyoyo iyo registration yese yakadeza zvachose cause vana havana mari dzachona dzemabhazi dzekuti vaende kumadistrict centers kunoregista sporters zvimwe chetezvo nepanyaya dzezvitupa saka ndiyo nyaya guru guru yatasimbisa kuti vezek ngavadzokerere blitz zvakare vachiita voter education kuitira kuti vanhu vazive nguva iripo kuti vari kusimatimu ava achasvika mumaareas mumapolling stations sarini tikangotsoropodza zvakare panyaya dzeviolence nezviri kuitwa kunhengo dzedu dzeCCC
mungapa muenzaniso
chitora nyaya yaana sikala na Honorable Sithole ma MPs edu and 13 vakasungwa vekunyatsime zvinoratidza kuti izvo mapato haasi kubatwa zvakafanana nemapurisa zvakare nevatongi vedzimhosva tikagozotora nyaya yedelimitation iyaya yekuita maboundary emaconstituencies nemawards tinoona kuti izvozvi pavakaita voter inspection yekuti munhu wese wese vachizoziva kuti vanhu vari pavoters row vangani polling station by polling station ivo pachava vezeke vakatobvuma kuti zvikwanga kuine mamwe mazita akakanganiswa
uwandu hwacho hwanga wakamira sei
munhu mumwe chete pachidimu papa zana rega rega zvino kana vakaregista 5.8 million people. Era yakaita saye ye munhu mwe chete pazana roga roga. So around 58,000 people vari mazita avari voters roll. Asina kunyorwa zvakanaka kana kunzvimbo dzakanzvanofanirwa kunge vari. So izvozvo zvinozoita kuti kuite vanhu vazhinji vachatadza kuzovhota gore rinouya nekuti maparticulars avo haana kunyorwa zvakatsarukana.
Vanga vari vakafana bata chigaro chemunyori munyaya dzesarudzo mubato reCCC vari kanzura muHarare vaIan Makoni vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Blessing abatawo mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko mubato reZANU PF vatafadzwa mugwadi kuti tingwe divi ravo.
Zvinoshamisa uye zvinonyadzisa ende tinee tichifunga semusangano weZANU PF kuti vatinokukwidzana navo vabvezera munyaya dzezvematongerwo enyika. Zvino kana ririro zera nemaonero nemaitiro amuri kufunga kana kuti nevamwe vanofunga kuti vangazotonga nyika inoiyi, bva nyika yacho inogona kumuka yatumidzwa rimwe zita kana kuti yatotengeserwa imwe nyika chaizvo mangwana. Ndinodaro nekuti vanhu kana vachisungwa munyika yeZimbabwe havasungwi zvichienderana nekuti vanobva kubato ripi. Ingawani vana Obadhaya Moyo vaisungwa, ingawani vana Chombo vanga vachisungwa. Makambobvunza here kuti vaChombo vari kusungirwa nekuti vabva kubato ripi? Nazi Jobus kana wasungwa waita mhosva dzake naumwe wacho mpistoli uyu, hamuzivi here kuti varume vaviri ava vane mbiri yekukonzeresa mhirizhonga yavakakonzeresa munyatsime?
Asi kava sikala igweta remhuri yamuzvare Mo Blessing Ali vainge vapondwa.
Hongu takashayikirwa naMo Blessing Ali ende nhunzva tunzva yacho yakasungwa iri mumaoko mevapurisa inonzi Pius Jamba. Ndo yakauraya munhu nemhirizhonga naye akasungwa akaiswa mutirongo. Hapana kana right organization iri kuti Pius Jamba asungirwei. Asi tinoziva kuti nerimwe divi kuCrisis Coalition mutauri wayo vaObert Masaraure vanga vachisungirwa mhosva yokunzi vane chokuita nokuurawa kwakaitwa umwe munhu mugore ra2016 akasundidzirwa akadona muhotera yeJameson muno muHarare. Mose neivo vose veopposition vanga vachiti vaMasaraure vasungirwei.
Asika vanopikisa hurumende vanoti mutemo uyu unotarisa kuti wabuda mbamani, vachiti vamwe veZANU PF vanoita vanopara mhosva kana kukurudzira mhirizhonga havasungwi.
Aiwa, mutemo wekuZimbabwe ndimaenzanisi, hazvino ino kuti uri wekuZANU PF. Vamugwadi vano mukavanzwa vachikurudzira mhirizhonga kuti vanhu endai munopisa dzimba dzevanhu, dzimba idzodzo dzikatsva vamugwadi vanoenda mujere, vanosungwa nemapurisa.
Mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko mubato reZANU PF vatafadzwa mugwadi vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaObert Masaraure vapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso pamhosva yavanga vachipomerwa yekuzvidza dare. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivanzi Zininga weStudio 7 abata mutewedzeri wavaMasaraure muzvare Christine Kayumba.
Nhasi vaObert Masaraure vapiwa mukana wokubvisa mari yechibatiso inoita iyo 50,000 RTGS. VaMasaraure vanzi vanofanira kuripota kamwe musi wechishanu woga woga mushure memasvondo maviri. Isu sesangano rinomiririra vadzidzisi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe tatambira nomufaro danho ratorwa nedare kuti vaMasaraure vatongwe vachibva kumba. Tiri kuramba tichichema kuti kushungurudzwa kuri kuitwa vanomirira kodzero dzevashandi kupere. Sesangano ticharamba tichirwira kodzero dzevashandi kunyanya vadzidzisi. VaMasaraure vatambirawo nemufaro danho iri uye vari kupa kutenda zvikuru kumagweta edu anotimiririra vatapiwa muchine ripi uye vadag quoted mukuvamiririra munyaya.
Mutevedzeri wavaMasaraure muzvare Christine Kayumba vari parunhare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Ivan abatawo gweta ravaMasaraure vanova nhengo yesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vatapiwa muchine ripi.
Dare rehigh court raona zvakakodzera kuti vaObert Masaraure vapiwe bail mushure mokunge Judge Manyangadze vatonga kuti mutongi weku regional court ya Stanford Mambanje waka taza basa pakunyima kwa wakaita wa masara ure beo panotongwa nyaya mutoemo wavaka dzidziswa ne umbo unenge waiswa pamberi pedare ndokufana kubatsira mutunga mutongi kuti apepete nyaya woona kuti munhu anofanira kupuwa bheo here kana kuti anofanira kunyimwa.
Zvamungade kuzivisa nyika pane zvaturwa nemutongi ndezvipi?
Vamanyangadze vatonga kuti vamambanje vakaresva basa apo pavakatora zvakanyohwa pa statement iyo inova yakasungisa vamasaraure vachiti ivo yaipesedzera uye kuvhiringidza vatongi venyaya kuti vasatonga nyaya zvakanaka zvinova zvawanikwa kuti ipapo vakakanganisa. Vatongi havafanirwi kutonga nyaya vachiteerera kuti vanhu ruzhinji zvahwo huri kuti kudini munyika umu. Vatongi vanofanirwa kungobatsirwa mukutsvaga chokwadi nekuona kuti mutemo wachengetedzwa kubudikidza nekuti mutemo unoti kudini. Ko iwo ihombowo hwamboiswa pamberi pedare hwakamira sei? Hune udzamu here kana kuti hauna maturo? Kana hune udzamu, zvino munhu anonyimwa bheo. Asi kana husina udzamu, munhu anofanira kupiwa bheo, sezvo kupiwa bheo yava kodzero muconstitution yedu itsvai yakatanga kushanda mugore ra2013.
Zviga zvatemerwa vamasaraure kuti vateredzere ndezvipi?
Saka vanhu vanofanira kubhadhara bheo re50,000 Zimbabwe dollars. Vanofanirwa kusakanganisa kuferefetwa kuri kuitwa nyaya yavo kusvika yazotongwa. Vanofanirwa zvekugara paadresi iyo yavakapa kumapurisa. Vanofanirwa zvekupota vachiinda kuHarare Central kuLaw and Order mavhiki kamwe chete pavhiki pasvondo mbiri uri musi wechishanu choga choga kusvika nyaya yavo yatongwa.
Gweta rava Obet Masaraure vana vanenge vesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vatapiwa muchine ripi vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Kanzuro yeHarare yazivisa padande mutando rayo reTwitter kuti ichambomira kupa vanhu mvura kwemazuva maviri kutanga nezuro, ichiti haina kukwanisa kuwana mumwe mushonga wekuchenesa mvura wealuminium sulfate uye nechlorine gas. Kanzuro yati iri kuedza kugadzirisa dambudziko iri nenguva yatara. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano revagari reCombined Harare Residents Association kana kuti CRA vaRuben Akili.
Chinhu chinosuwisa uyezve chinhu chinoratidza kuti tiri kudzokera kumashure munyaya dzekuona kuti kodzero yemvura yazadziswa. Tinoona kuti chiitiko ichi chauya panguva iyo tasvika mumwedzi yekuti vanhu vazhinji mvura inenge yaakushandiswa zvakanyanya.
Zvii zvamuri kunzwawo kubva kuvagari nezvedambudziko iri?
Nzvimbo zhinji muHarare netsvakurudzo dzataita nhasi uyezve nemashoko atiri kutambira kunharaunda dzakasiyana-siyana hakuna mvura. Ndingapemhenzaniso wenzvimbo dzinombobuda mvura zvakanyanyisa dzakafanana nedzivarasekwa, kuwadzana nedzimwe nzvimbo dziri kumufakose nedzimwe nzvimbo dziri kukambuzuma hakuna mvura. Vanhu vave kutoita bishi rekuenda muzvibhorani umo vari kuripiswa mari dzekutenga mvura zvakare vachitenga tingati mvura ma 20 liters emvura kubva kune avo vari muzvibhorani izvozvo.
Semaonerenyu, chii chiri kupa kuti paite dambudziko rakadai muguta guru renyika?
Zvimwe zvinhu zviri kuitika izvi tingati pachirungu anoti zvinenge zviri man-made. Nenye chikonzero chekuti mukatarisa kuti dambudziko redu remvura chinhu chiri kunyatsokonzeresa kuti tive tinoita dambudziko remvura kunyanyanyanya munyaya yekutsvaga mishonga yekuchenesa mvura. Ndeyekuti dzimwe nguva tinoona isusu kuti Kanzuru inotodira mvura ine tsvina timurwizi runove runoenda kunana Lake Chivero. Saka mvura iyoyo inoita kuti mvura indizove kuchenesa kwemvura kuve kunoita kunge kuve nemutengo wepamusoro-soro zvakanyanyisa.
Ko nyayawo yekurima nekuvakira mumatoro iri kukonzera dambudziko rakaita sei?
Pazwa kana kuti kubvongodzwa uyezve nekuvhiringidzwa kwematoro aya anochenesa mvura nderimwe dambudziko ratasangana naro seguta. Izvi zvatinenge tichitarisa kuti ndozvimwe zvinhu zvinofanira kunge zvive zvinogadziswa zvakare. Tingati Kanzuru inofanira kunge ichipiwa mari pachirungu dzinonzi devolution. Asi naizvozvo mukaona kuti nguva nenguva zvaramba zvichiita kuti gurukota noona zvekutongwa kumatunhu, ndino tinodecida kuti mari iyo inoshandiswei, ichatengwei uye zvichaitiswei. Mukatarisa zvakare kuti kanzuro yeguta reHarare yakave ino tikati kupiwa chikamu chinenge chinosvika mabhiriyoni maviri emadhora emuZimbabwe. Asi mukatarisa pari zvino mari yavakangopiwa chete inenge inosvika tingati pachirungu tinoti 73 million inongova iri mari shomanene zvakare. Saka zvinhu izvozvo zvinoita ndozvatinotarisira kuti isusu ndozvimwe zvinhu zvakonzeresa kuti tisvike patasvika apa.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano revagari vemuHarare recombined Harare Residents Association kana kuti CRA vaRuben Akili vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Zvichakadaro, kanzura Tinashe Kambarami vaimbenge vamiswa basa rekuva mutevedzeri wameya weUlawayo vachipomerwa mhosva yeuori uye vachinzi vainge vadzingwa kuva kanzura nebato reMDCT rinotungamirwa navaDouglas Monzora vanzi nedare repamusorosoro reSupreme Court vadzokere pabasa. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kukanzuro yeUlawayo yakamboramba kuti vakambarami vadzokere pabasa kanawo kubva kuMDCT. Asi Blessing Zulu Studio 7 abata vakambarami.
Dare radidzosera pachigaro chandanga ndiri panguva yandanga ndabviswa pachigaro chekansela necheudeputy mayor kuBulawayo. Sezvo muchizviziva kuti tangana nenguva nyaya dzangu dziri mumadare takaenda kuSupreme Court ndikawina. Bviswa kwandanga ndakaitwa nehigh court yaChief Justice Mabhikwa ndikazowina kuSupreme Court.
Ko chii changa chichipa kuti musadzokere pabasa iro dare rangarati mudzokere kubasa?
Saka pane zvainetsa zvaita kuti zvakaita kuti kuve nekusanzwisisana kuBulawayo City Council kwakakonzera kuti ndinge ndichizoenda kudare reHigh Court ndichinopiwa declarator yandazopiwa nhasi yekuti ndidzoserwe pachinzvimbo changu sezvo zvanga zvatotaurwa neSupreme Court. Saka ndo mabudira zvaita nhasi ndadzosera pachisasa kansela weward 3 sadeputy mayor weCity of Bulawayo.
Mutevedzeri wameya weguta reBulawayo vatinashe Kambarami vari parunare kuBulawayo naBlessing Zulu Studio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Pavarume vana vari kukwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika muKenya, vatatu vavo vakadoma vatevedzeri vechidzimai vatatu kusanganisira vari kunzi vane mukana vakakura wekukunda musarudzo idzi vaRaila Odinga ava vakambova mutungamiri wehurumende. Izvi hazvisati zvamboitika munhoroondo yeKenya kuti pave nemadzimai akawanda zvakadai anokwikwidza ari vatevedzeri vemutungamiri wenyika. Vaimbova gurukota rezvemitemo amai Martha Karua ndiwo mutevedzeri wava Odinga. Amai Justina Wamai vari kutevedzera mumwe ari kukwikwidza muzvinafundo George waJakoya, kuchitiwa amai Mutua vari kukwikwidza vachitevedzera vaDefti waIga. Sarudzo dziri kuitwa musi wa9 Nyamavhuvhu. Mauto emuChina anonzi ari kuita urongwa hwakasimba hwekuedza masimba ezvombo zvavo vakakomberedza chitsuwa cheTaiwan. Izvo zvinotevera kushanya kwemutauriri wedare reparamende reHouse of Representatives muAmerica amai Nancy Pelosi nemusi wechipiri kusvika nezuro. China yainge yamboyambira kuti rwendo rwaamai Pelosi rwainge rwakanangana nekuishokosva sezvo ichiti Taiwan idunhu rayo. Nemusi wechipiri svondo rino takanzwa komisheni inoona nezvekodzero dzevanhu yeZimbabwe Human Rights Commission ichikurudzira vezvematongerwo enyika kuti vasiyane netsika yekukurudzira mhirizhonga kana wokumbunyikidza kodzero dzevamwe pamberi pesarudzo dzegore rinouya, ichiti kuita kwakadai kunokanganisa budiriro neupfumi hwenyika. Asi vezvematongerwo enyika vanoteerera here mashoko aya kana kuti ndavana zvimiti munzeve? Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume pamwe nenhengo yezano PF vaGilbert Muponda. Totanga nekunzwa kubva kuna vaNgarivhume.
Chekutanga ndoda kuti on paper kana pa theory izvozvo zvakanaka nekuti ndo zvatinotarisira uye ndo zviri mubumbiro remutemo wenyika. Zvino asi chinorwadza ndechekuti hazvitevedzerwi. Zvinhu zvedu zvinongotaurwa seizvozvo kuti Human Rights Commission inoti hadzisi chakati chakati nechakati bati zvotoinzwa. Ivo havasi kutaura kuti kana munhu achikora izvozvo onzvipei nekuti already tine kesi yaBishop Mashaya munyika vaya vekumberengwa vakabuda ichiti Tamisa ngaaurawe nemhuri yake nevana vake. Haizi nyaya inoda kuinvestigatewa because it's on video, everything is clear. But what do they do? Hapana chainzwa. Saka dambudziko nderekuti zvimwe zvezvinhu izvi zvinongotaurwa asi hapana anozoita follow through kuti kana munhu achikora anoinzwa sei.
Ndinotenda vangarubvume vamuponda. Hanzi neZimbabwe Human Rights Commission vezvematongerwo enyika siyanai nekukurudzira mhirizhonga. Tanzwa zvataurwawo navangarifume munoti.
Zviripo ndezvekuti hongu mutemo ndozvaunotaura and isusu vemapato tinofanira tichizviteedzerawo izvozvo. Zvine nepolitics. Saka kazhinji zvinozokonzera kunge zvinonzi pane vari kuzvipromota nekuti ndozvese zvatiitwa izvi purezidendi wedu wezanupf mamaikagwa ndozvavari kutaura kuti we want to have a peaceful election. Sezanupf mamiriro atakaita ndeyekuti isusu mabasa ari kuitwa napurezidendi ndo achabatsira kuti zanupf iwine next election kwete kuti munhu atukura kuti ari wahaiwa. Izvi zvekuzoti pane vanhu vanodaidzira violence ndidi vezanupf yeti munhu iyeye haasi mastructure ezanupf munhu akazvimirira kamunhu ataurazvo. Zvinhu zvekutimisaisa kuti makuru hatisi kutarisira kuti chinhu chekuti tingari zanupf inopindira panyaya dzezvinhu zvakadaro nekuti zanupf ekuvaka ari pachena vangari vhume navachamisa chikwa chazvo zvingavabatsira kuti nyika ivake kuti kunodaidza mafactions kunoinvita mafactions ari kutangarisa mfumo wenyika.
Ndinokutenda vamuponda. Vangari vhume pindirai tinzwe. Ndanzwa muchida kutovharira vamuponda vachitaura. Pindirai tinzwe.
Chekutanga vakandemiri ndechekuti munoona vamuponda ava ndo a typical ZANUPF person wekuti vakuramba nhasi kuti Bishop Mashaya nyika haazi munhu wezanupf and yet meeting yaari kubuda iri pachena ari kuadresa meeting yezanupf kumberengwa akapfeke regalia yezanupf and zvaari kutaura is on behalf of zanupf. Then voramba kuti haazi mastructure uko ari kutaura kuti ndini ndine chinzvimbo changu ndechakati chakati and uye apedza kuti hamutisungi nekuti ndiri ZANUPF. Iko zvino akasungwa mapurisa anongotenderwa pamusasa pamunondo.
Ndikubatei muromo. Ringava dambudziko rezanupf here kana kuti idambudziko remapurisa?
Idambudziko rezanupf nekuti zanupf ndo inokontrole mapurisa. Zanupf ndo inokontrole zeki. Zanupf ndo inokontrole masabhuku inovarambidza kuti vashandidzane nevamwe. Dambudziko rezanupf ndeyekuti yakaita capture mainstitutions anofanira kunge ari independent. Iko zvino ini semutungamiri webato retransform Zimbabwe ndiri kutira kuita mameeting nzvimbo dzakasiyana inzvira muri kuona riri kupera nokuti am doing a people engagement but kazhinji kacho tongachitozingirwa nemapurisa kunzi tisaita. Ukanyore tsamba yekuti ndoda kuti ndindoite meeting yakati yakati panokurambidza and tinayo evidence iyoyo and yeti ZANUPF hainyoreri zvese izvozvo. Saka ZANUPF yacreate a situation whereby vaclosa kana kuti vavhara democratic space. Brother Mpunda, you know kuti vanhu vezanu vari arrogant and they propagate violence every day but nothing happens to them.
Zvinotenda.
ZANUPF.
Vamponda, mune shanduko here yamuri kuona kubva patanga kutaurwa nyaya idzodzi?
Ya, shanduko iripo nekuti isusu chatiri kuona ndechekuti kana munhu asina kuita homework yake anotsvaga vanhu kublema. Unoziva izvozvo MDC, TCC, all these mapolitical parties aachina. Vanhu vekuti for the last 4 or 5 years hapana zvavakachiita to the people. Handikona like macity council vakambonzi vadhaneka vanhu here vekupushina vabati they've run them down. Saka now because havana basa ravakaita for the people there's nothing to say to the electorate. Vanotanga kublema ZANUPF futi as I've already said and which we all know the president has been working very hard. Hapana zvinhu zviri pachena kuti murume anga achishanda kuti tikada kuenda kumanikaland kuroita kureso plant yekugadzira gas yekuti Zimbabwe self-sufficient panyaya dzegasi rezvecovid iri.
Asika vamuponda ndokubatei muromo ipapo. Imi muri kutaura nyaya dzebudiriro. Budiriro iri kuitwa nehurumende hainei nemhirizhonga iri kutaurwa neZimbabwe Human Rights Commission.
Human Rights haina kupanga ZANUPF kuti ZANUPF ndiyo yadai. Vane mandate yavo yekuencourage a peaceful environment and we encourage that and we welcome that. It's not like vari kuti accuse isusu kuti tadai. What they are saying is because they know normally matemperatures anokwira ekuti vanhu people get excitable and vamwe vanotanga kutoita zvinhu zviri unnecessary for politics because politics after all ka it's not chinhu chekuti tingatovengana kuti ini navangari kuvengatadzi kutaurai nekuti tiri mupolitics aiwa Uchigezo kutitok mie njimu, hivi mwane ma different views.
Awanga vari nengwe zano PF wa Gilbert Muponda, vari parunare muharare. Manzo zvakare kubva kumutungamiri webato rinopikisa Transform Zimbabwe vaJacob Ngaruvume vari zvakare parunhare muHarare neStudio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk cheWomen's Round Table chatinotaura nemadzimai nezvavanosangana nazvo muupenyu tiri kutarisa zvakakoshera kuyamwiswa kwevana vacheche. Gore rega rega United Nations inocherechedza vhiki rekutanga remwedzi wanyamavhuvhu seiro rekukurudzira madzimai kuti ayamwise vana sezvo zvakakosha pautano hwavo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisa ya noti 909 AM, 4930-13860 ne 15460 kHz. Kana mshida kupinda wa mshirongwa ichi mnokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvuro kushika chishano pamasaisa ya noti 909 AM, 6175 ne 7255 shortwave. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yamunopiwa neVoice of America tichitepenyura tiri paWashington DC. Vanoda kutibata kana kupinda muzvirongwa zvedu munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisa yanoti 909 AM, 6175 ne 7255 shortwave. Zvongo yedu yapera rakaiti mbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change rinoti harisi kufara nemabatirwo emitemo yesarudzo neZimbabwe Electoral Commission pamberi pesarudzo dza2023. Asi veZANU PF vanoti zviri kutaurwa nebato reCitizens Coalition for Change ndezvemugodzi matsuro. Mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vanopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo.